Vateveri venhabvu vanga vachiita maroto evatambi vanga vachifunga kuti ndo vakashura mare kudarika vose gore rino. Asi maroto aya ari kupera mangwana apo pari kusarudzwa vatambi gumi nemumwe chete vakatamba zvinonwisa mvura. Kunyange hazvo vatambi gumi nemumwe chete ava vachabuditswa pachena mushure mesarudzo iyi. Mutambi akakunda vese gore rino nevaviri vakamutevera pamwe nemurairidzi ari pamusoro-soro vachabuditswa pachena pamabiko achaitwa neve Delta Beverages mukupemberera vakakunda vese gore rino. Asi vatsigiri venhabvu vari kuti vasarudzi vevatambi ava vanofarira kuita basa nemazvo kwete kusarudza vatambi nekuti vanobva kudivi ripi renyika kana kuti vanotambira chikwata chipi. Mutsigiri anozivikanwa zvikuru vaChris Romario Musekiwa vanotaura zvavanotarisira kubva kune vari kusarudza vatambi ava.
Tiri kuti kune vari kusarudza ka ngave more transparent wosiyana ne zvita zvekuita regionalism zvazviya zvekuti uyu anobva kupi uyu anobva kutaundi ripi ngavangosarudza people on merit. Ende ndiri kuti vakaita sekudaro vanofadzawo masponsors ende masapotazi atiitei zvinyunyuto.
Vatendai Bhanzi Jakata avo vaitungamira sangano revatsigiri venhabvu reOrias Fan Club vanowedzerawo vachiti vanosarudza vafanire kukanganisa nhabvu iyo yanga ichinakidza zvikuru gore rino.
Vasarudzi ndoda kuti vave vari very fair nekuti pakati vhiringidzikire nekuti pane vakawanda vakatamba bhora kuti ngava pave nefairness yakati kurei.
Zvakamira zvakadai vaRuben Muhambi avo vanotsigira chikwata cheDynamos vanotipa vatambi vanofunga kuti ndivo vakarura gore rino.
Tendai Ndoro, Magorimbo, Mparati, Masimba Mambare.
Asi vaMuhambi vanobuda pachena kuti vanofunga kuti ndiye mhizha yegore rino ndiani.
Nyanyaya Tendai Ndoro, ndiri weDynamos zvangu.
Vafarai Chitate avo vanotevera chikwata cheCapes United vanobvumira nawo navaMuhambi.
Takutaura zvebhora indo tisoka star nditendai.
Vakawanda vatataura nawo vari kutendera nawo navaMuhambi pamwe navaChitate vachiti ivo Ndoro ndiye ari pamusoro-soro pamwe chete naTawanda Muparati weDynamos, Njambulo Ncube natichaona Dia veHighlanders pamwe naSilos Songani weHarare City. Tambi achakunda vese achapiwa mari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora. Vachamutevera vachawana zviuru zvitatu nezviuru zviviri zvakamira zvakadaro. Murairidzi achakunda achawana zviuru zvitatu nemakumi mashanu emadhora. Vari kutarisirwa kukwikwidza pamurairidzi ndiBig Boy Mawiwi weHarare City, Kelvin Kaindu weHighlanders, Kalisto Pasua weDynamos pamwe naPhilani Ncube weHowmine. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.